Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, gunyana 12, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti chirwere chemanyoka chekolera chave chirwere chinoda kubatwa zvichimbi chimbi kana kuti state of emergency kuitira kuti chikwanise kurwiswa chirwere ichi pamwe netyphoid nekukasika.
Kazhinji dambudziko irori mazire ekutatu rinowanzoitika kana kuri kunaya zvakare kwaita mafloods, asi dambudziko guru nderekuti panenge paita kusangana kwesiweji newater supply yemvura inoshandiswa mudzimba nevanhu.
Vedzimotokari dzinotakura veruzhinji muchinhoyi vanoti havasi kufara nekudzoka kwemapurisa emumigwagwa vachiti vakawanda vavo vanenge vachitsvaga mari yechioko muhomwe. Vaimbo wemunyori mukuru weAfrican Union vaKofi Annan avakashaya mwedzi wapera kuSwitzerland votarisirwa kuradzikwa nhasi kumusha kwavo kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chirwere chemanyoka chekolera chava chirwere chinoda kubatwa zvichimbi chimbi kana kuti state of emergency kuitira kuti chikwanise kurwiswa pamwe chete nechirwere chetyphoid. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere ichi hunonzi huri kukwira. Vanhu vafa vanonzi vave 20 uye vamwe vanodarika zviuru zviviri nemazana matatu vachinzi vakabatwawo nechirwere ichi muHarare chete. Chirwere chekolera chinonzi chinoparadzirwa nekushayikwa kweutsanana uye kunwa mvura ine tsvina. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Professor Davidson Saungweme vanodzidzisa nezvezvirwere zvinotapuriranwa pamwe neutachiwana nezvimwe zvirwere paUniversity of North Georgia kuGeorgia muno muAmerica.
Kazhinji dambudziko irori mazire ekutatu rinowanzoitika kana kwaita kuri kunaya zvakare kwaita mafloods, asi dambudziko guru nderekuti panenge paita kusangana kwesiweji newater supply yemvura inoshandiswa mudzimba nevanhu, kana kuti matsime dzimwe nambura anenge ari radyo zvakanyanyisa nezvimbudzi, izvo zvoita kuti zvisangane pasapo.
Asi tichiona nguva yatora chirwere chekolera iyi nematanho aakutorwa nehurumende iye zvino, munoona zviri zvakaringana here kana kuti hurumende inogona kunge yakanonoka?
Zvinenge zvichienderana nokuti zvinhu zvacho zvakabuda papi kana kuti zvakazwa rini. Chimwe chinonetsa ndechekuti madiseases akadai paanotanga imwe nambo vanhu vanenge vachingofunga kuti paingoita mudumbu pangoita chino, zvinozoita come to the attention pamwe zvinenge zvanonokerwawo kana kuti panenge pangogarawo pasina masystems ari in place ekuti vanhu vagare vaziva kuti kana zvinhu zvadaiwo zvinhu zvatoipa. Tinosei zvichiita izvozvo kumusha kwaiva nevaya vanonzi mavillage health workers vanenge vachifamba vachiudza vanhu kuti zvinhu zviri kufamba sei. Vanhu ivavo vaimhanya mhanya and vainge vari system yakukurumidza kuti zvinhu zvisvike kumaauthorities kuti vedu kunoku hakuna kumira zvakanaka, then iresponsi yemaauthorities yoita very timely. Saka panogona kuitika kurivara pazvinhu zvakadaro izvozvo.
Zvii zvamungataurawo kune vagari vakatarisana nedambudziko iri pamwewo nehurumende kana makanzuro?
Tinoona the biggest offensive yavanogona kuita information needucation yevanhu. Pakaitwa machati mapicture anotarisa kuti zvinhu zvinokonzera chirwere ichi ndezvipi. Chinhu chikuru chinoda kunyanya kutarisiswa inzira yekuti tsvina inoitwa sei nayo. Zvikuru panodiwa zvimbudzi zvokuti vanhu vashandise nemvura yakachena yekumwa. Zvinhu zvakadaro zvinowanikwa pakusakeza maoko vanhu vachigadzira chikafu, zvakare kumhoresana kwedu kwekubatana maoko kuyawo. Kana vanhu vanenge vachichengeta vanhu vane korera iyi vanorwara vanoda kudzidziswa matanho iwawo. Kana zvazvichibvira vanhu ivavo vanofanira kuva vanenge vakapfeka magloves vakazvidzivirira ivo, ende vachikwanisa kuti kana vapedza kushanda nevanhu ivavo vogeza zvakakwana nesipo, nekuti mvura inomwiwa nevanhu inoda kuvhaidziwa. boiler. Saka pane matano akati anotorwa iwao. Even mriwo yeye tunotenga kwa market inokuda kunge yakatotakura utachiona weikorera. Saka patinozvisa mukitchen pamabhodhi tichicheka nekuti idii pano tinenge tichitapurira urwere uhu pane chimwe chikafu tiri mumba. Saka zvinoda kugezwa zvakakwana nekugezesa mafruits anenge atengwa zviya zvokuti ingatorera ipapo ii panenge pane basa. Chikuru ndechekuti mvura yacho inogezeswa tinofanira kumeka shuwa kuti mvura yacho yakachena zvakare.
Vanga vari Professor Davidson Saungweme vanodzidzisa nezvekutapuriranwa kweutachiwana pamwe nezvimwe zvirwere paUniversity of North Georgia vari paRonare kuGeorgia muno muAmerica neStudio 7. Zvichakadaro, kanzuro yemasvingo nezuro yakazotanga kupa vagari vose vemuguta iri mvura mushure mekunge yamboendeswa kumatare edzimhosva nevagari vanga vachityira kuti vanozoguma vatapurirwa zvirwere zvakaita setyphoid necholera zviri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Dare repamusoro reHigh Court rainge ratonga kuti kanzuru ifanope vanhu mvura nemabhauza nezvimwe. Asi kanzuru mukupera kwesvondo rapera yakazoita chipatapata kugadzira pombi dzekudhonza mvura dzainge dzafa mushure mekumboti mari yekunze yekugadzirisa painge pasina. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Pane zvimwe zvazvakati wandi panyaya yekuendesa kanzuro kumatare. Chimwe chokutanga chazvo ndechekuti aivo chikoro zvazvava kuvhurwa, vana vechikoro vangaosvika pakuvhura musina mvura inenge irimo. Pane zvikoro zvakati wandei zvikatenderedza masvingo kuti zvinoumba guta remasvingo. Uya nyaya chaiyo yokutyira zvirwere, nokuti mukatarisa kune amwe maguta akaita sekuBheru kwakuchiwanikwa kuti typhoid yanga yavako. Mukatarisa zveni kwezvino kune dzimwe nzvimbo kune kwakaita sekuHarare kunoratidza kuti cholera yanga yavako. Saka vanhu vanga votyira kuti aiwa tikaramba tichidai, nokuti hapana paunga vachigona kuti vawane mvura yanga yakachena. Mazvibhorani zvimwe zvirimo mukati memasvingo mvura yacho yakakondemewa, zvinoti yatonzi itange yadziiswa yati itange yabhoiliswa. Ende kubhoiliswa kwacho iko vanhu vacho zvazvichinetsa nokuti vagari vawandisa kudarika zvibhorani zvacho zvinenge zvirimo. Saka vanhu vakasvika vaona kuti aya iri dambudziko iri, ropezi raranetsa zvokuti hwahwahwapanjodzi. Mubva vati aiwa ngatiende kumatare tiite kuti guta remasvingo rimanikidzirwe nematare kuti riise mvura kubara.
Asiko zvangasvimbotaurwawo newe vekanzuro kuti vamwe vagari havasi kubhadhara mari dzemitero, nekudaro zvinenge zviri kuvaomera kugadzirisa pombi dzacho nekuvawanisa mvura yacho.
Izvezvezvo patakaenda kumatare isu havana kutaura nyaya iyoyo. Nyaya yavo yanga iri yokuti aiwa hatisi kuitaone. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kutonetsekawo, tiri kutorwa nekuti pombi idzidzi dzakafa dzinge dzichigadzirwa, asi nyaya yekuti kwai pane vasina kubhadhara mari, saka hatigona kuti tipe mvura yanga isipo.
Saka dare ndora rasunga kuti kana pasina mvura iri kubuda mumapombi umu vanofanira kuti vauye nemabhauza.
Chikumbiro chataataisa kumatare edzimhosva chachiri chokuti aiwa pane yatoti indaremu, nokuti nyaya yedu yataataendesa kumatare inonzi agent chamber application. Saka pune yatoti chikumbiro chokukasira kasira chatenga tichida kuti chipiwe pande chokuti aiwa taitati isusu nemhaka yekuti zvinogona kunetsa kuti mvura yange ichibuda pamapombi iko zvino, nemhaka yekuti vanoti aiwa mushini wedu wakafanga vachiita kuti vatore mabhauza neamwe makondenas aripotenderera munzvimbo dzemasvingo vachipa vanhu mvura. Saka pekupedzisira chikumbiro chedu chachiripo chokupedzisira aiwa vanhu ivavo vanofanira kuti vachiunza mvura kuvagari vemasvingo ibude pamatepi semabudiro ayanga yachingoita kubva kare. Saka ivo vakazokasirisa kuti vagadzirise mushini wavo kuitira kuti mvura ibude pamapombi. Saka yavapo mvura yava kubuda yava kuwanikwa nevagari vese.
Ko chii changa chichipa kuti pombi inonoke kugadzira?
Changa chichipa pombi kuti inonoke kugadzira nesu hatina kuonge tachiziva, but vanoratidza kuti vatirimuka vaona kuti aiwa vatorwa nevagari vaendeswa kumatare.
Danho rakatorwa nevagari iri rakakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezvemutemo muZimbabwe?
Ireri danho rakatorwa nevagari ndo chairo nekuti kodzero yemunhu umwe noumwe kana kuti kodzero yevagari vemuno mumasvingo irimo mubumbiro redu remutemo dzakauya na2013 rotaiyo. Munhu umwe noumwe unofanira kuti awane mvura yakachena, awane mvura yakachena nenguva inenge yakakodzera. Kana zvichinge zvakona izvozvo, unotenderwa kuti ayo vaiwanikwe vachienda kumatare dzimhosva, vandosvika vaise nyaya dzavo ikoko kumatare ezimhosva kuti dzive dzowanikwa dzichigadziriswa sezvaitwawo iye gweta remasvingo.
Gweta remasvingo, United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, vaMartin Mureri, vanove nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare mumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vedzimotokari dzinotakura veruzhinji muchinhoyi vanoti havasi kufara nekudzoka kwemapurisa emumigwagwa vachiti vakawanda vavo vanenge vachitsvaga mari yechovokomo homwe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vatyairi vedzimotokari idzi vataura neStudio 7 vanoti uwandu hwenzvimbo dzinenge dzakamira mapurisa emumigwagwa dzakawanda zvakanyanya, asi vachibvunza zvinhu zvimwe chete. Vatyairi ava vanoti mapurisa emumigwagwa ari kuvadzinga pavanotakurira vanhu pedyo necabs vachinzi vaende kunenge kusina vanhu vanenge vachida kutakurwa. Mumwe mutyairi wemotokari diki dzinotakura vanhu dzinozivikanwa nezita rekuti Tsvirio, vaKizito Bhamu, vanoti mapurisa ari kuda mari yechioko muhomwe kuti vatakure vanhu panzvimbo yavagara vachitakura vanhu. VaBhamu vanoti zviri kuita mapurisa zvinovafungisa nguva yakare, apo mapurisa aishungurudza vedzimotokari apo vakazobviswa nemasoja paakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe gore rapera.
Mapurisa akutifungisa nguva yavamugabe yekuti izvi zvaakutrambidza kuti titakurira vanhu vatakatakurira nekuti vanenge vakuda chioko muhomwe.
Mumwe mugari wemuchinhoyi vatemo mashingaidze vanoti hurumende yakabvisa mapurisa mumigwagwa sezvo yaida kuvhoterwa nevagari vemumaguta, asi nekuda kwekuti sarudzo dzapera vadzoka zvakare mumigwagwa zvine simba.
Ini ndachinyeyo kuti izvo mungada kutarisa nguva dzavakaburitswa murodhi nenguva dzavazodzoswa murodhi kuti ivo vakaburitswa munguva dzemaelection, pakatanga maelection ndopa vakaburitswa murodhi. Maelections apera ndobva vadzoswa murodhi. Saka ukazvitarisa timing yacho zvotange vaizviitira kuti kana mapurisa akazara murodhi zvinokwanisa kuzovarusa mavhotsi. Vanhu vakufunga kuti zvaimboitwa kudhara munguva dzamugabe zvadzokazve.
Mapurisa ari kubvunza marezinesi nekuona kuti motokari dzakatererwa here. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonal and West vaClemens Mabwazara vanoti vagara vachitarisa motokari kuti dzakatererwa here uye kuti dzine marezinesi here. Asi patabvunza kuti sei mapurisa ari kushandisa motokari dzavo kuita basa rehurumende, vamabwaza ravati mapurisa anenge achishandisa motokari dzavo vanenge vasina kutumwa nemapurisa. Vakurudzira kuti vanhu vaende kunomhanyara kumapurisa ari pedyo navo kana vanhu vakaona mapurisa anenge achishandisa motokari dzavo munguva dzebasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Nengo dzepamusoro mubato reNational People's Party kana kuti NPP rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru dzabuda mubato iri dzichinobatana neMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vanga vari mutedzeri waMai Mujuru vasamose pepangomo sadyaro webato vadzikama mafaire pamwe nemutauriri webato vaJefferson Chitando vanyora tsamba dzekudzivisa Mai Mujuru kuti ukama hwavo hwasvika pamvura yacheka makumbo. Vachitaura vakamirira vamwe vavo vavasiya navo bato reNPP vachitando vati ivo vakaita musangano westending committee wekuona kuti vakarasika papi pasarudzo. Vati musangano uyu vakaratidza kuti vanhu vakawanda vaida kuti bato ravo ribatane neMDC Alliance.
Chokwadi ndinokutendai vana veZimbabwe, vanhu vazhinji zvikuru vanga vari kuNPP vanyora matsamba avo okusiya nokutsutsumwa. Kozobvakozve vanhu vakanga vaudzwa kunzi tichandobatana neMDC Alliance hazvina kuitika, saka izvozvo zvakakonzeresa kunyunyuta mukati mavanhu. Saka hazvifangi kukadza vanhu kuti vanhu vasiya sei. Ipolitics new ones dzatiri kuona dziri mukati meNPP kuti kana munhu uchinge watadza kutevera zvinenge zvada vanhu, vanhu vanosiya.
Vachitando vati ivo neutungamiriri hwavo pamwe nenhengo dzavo vave kubatana neMDC Alliance nekuti vachine chido chekurwisa ZANUPF kuti munyika muite utongi hwejekerere. Vatiwo aMai Mujuru vakatsamisa nhengo dzavo apo vakakorekotedza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vakunda musarudzo, asi vanhu vachiti sarudzo dzakabirirwa uye vakavimbisa vanhu manyepo munguva dzesarudzo.
Vimbiso yakanga yapiwa neutungamiriri wokuti kuchapiwa zvipfeko zvokukambenisa, kuchapiwa maposta okukambenisa akanga ataurwa kunzi 1 million akanga ataurwa atenderwa nzvimbo yose navabeta achitendera maprovinsi achiudza nhamba dzokuti kuchave zvinhu izvozvo zvokukambenisa, hazvina kuuya. Handifungi kuti zvingakadza nokuti chamunofunga kuzana chokuti vanhu vari kuresaina vari kutevera zvisungo zvakanga zviripo zvanambotaura zvekuti vanhu vakanga vanzi indai munobatana navamwe. Vanhu vakanga vataura kare kuti ngatiindei tinde kuopposition yakanga iripo vaMDC Alliance.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raMai Mujuru sezvo tatadza kuvabata. Munyori mukuru mubato reMDC vaDouglas Ngonzura vati vanotambira vose vari kubva kuNPP nemaoko maviri.
Shamwari dzakadziri kuNPP nevamwe mapato vafunga zvokuti vajoine bato redu reMDC Alliance. Saka tiri kuvatambira nemaoko maviri vese vari kubva kumasvingo nemamwe matunhu emunyika muno. Yasvika nguva yokuti tichiita chinhu chimwe chete, torega kuti kabato apo toungana pamwe chete sevana veZimbabwe kuti tibvise udzvinyiriri huri muno munyika.
Vachamisa vaisa machoko patuta vachiti vari kufara zvikuru nekudzoka vaita vamwe vavo, vachiti bato ravo riri kuramba richikura. Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra vaAndrew Mooney vanoti kubatana kwakanaka, asi veNPP vakanonoka kuita izvi nekuti sarudzo dzakatopera.
Kugona vagona zvavo but ndoona sokuti vanonoka decision vaidai vakaita kutara pasati paitwa maelections. Zvinegono after maelections hazvina zvichabetsera. Vaibva vade vakabatana navamwe vakava a united force panguva yacho yemaelections iyo. Maybe dai kutaura kunoti tara zvine imwe muono, asi semaonero angu it is zvangu ndingati it's unfortunate for Mai Mujuru because her political career is doomed. Zvinenge kudoktori kuparara kwepolitics dzavo.
Vamuoni vanoti zvaitwa navachitando nevamwe vavo zvinogona kureva kuti ndopakaperera sarungano kubato raAmai Mujuru. Bato raAmai Mujuru rakakwikwidza musarudzo riri pasi pemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition uyo wakatadza kuwana chigaro muparamendi kana mukanzuru. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzinoti rusarura kuvanhu vanorarama neutachiwana uchiriko munyika kunyanga hazvo vanhu vari kuwana dzidziso kuitira kuti vasaite rusarura urwo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mushandi wepanew start center iri mudhorobha reHarare, amai Caroline Mbaiwa, vanoti rusarura kuvanhu vanorarama neutachiona hweHIV ruchiriko kunyange hazvo vamwe vanhu vava kunzwisisa nyaya yeHIV.
Well, pata kubvira patakatangira nepatave, we have moved. HIV is no longer as scary as it was before. Zvazvichatyisa sezvanga zviri kudhara. But hatishai vanhu vari ku stigmatizedwa variko, vari kusarurwa variko. But it's something chaakupera hakisi chinhu chaakuramba chiripo. Pamwe stigma inoyana nawo yekuti matauriro atinoita about HIV not necessarily kuti tiri kuti munhu yaane HIV because mazuva ano vanhu vakutaura openly about their HIV status.
Izvi zvatsigirwa nenhengo inomirira Norton muparamende vatemba muliswa avo vati zvakakosha kuti veruzhinji varambe vachidzidziswa kusaita rusarura. Vamuliswa vakurudzira veruzhinji kuti vagare vachinoongororwa ropa ravo kuitira kuti vazive mamiriro avo.
Tine kudzidza kwakawanda kuda kuitwa ikoko. AIDS hakusi kufa, in fact AIDS yakutorapika iye zvinezvi. Vana cancer varapike, kune zvimwe zvirwere zvokuti hazvirapike, chero shuga chaichayatoo more dangerous for AIDS. Asi hazvive kuti unofanira kuitsvaga kunge unayo, asi haisiri yekushora iye zvinezvi. Zvatingade vanhu vanonopa AIDS, munhu wese ngaaze mamiriro ake kuti usarambe uchispreada chete chete. Ndo zvatingade vana vaechidiki kunyanya vanoita madrugs, haisiwo chete sexual intercourse noita izvozvo zvepabonde, asi injections nemadrugs aya anogona kutransmita futi urwere. Saka ngacho tiri cautious panyaya idzi. Saka tofanira kudzidzisa isusu senhengo dzeparliament kuti vanhu vange vachiziva kuti aiwa chirwere ichi chinorapika asi hachisi chekutsvaga.
Vamuliswa avo vaongororwa ropa ravo nhasi pamberi pevatori venhau vanoti sevatungamiriri munyika vanofanirwa kuratidza kuruzhinji kuti zvakakosha kuti vanhu vazive mamiriro avo panyaya dzeHIV and AIDS. Vamuliswa vanoti vaongororwa ropa pachena mushure mekufamba kwemashoko padande mudande kuti vari kuita zvepabonde nevana vechidiki vachivapa utachiona. Vatiwo vanoshora zvikuru vanhu vakuru vanoita zvepabonde nevana vechidiki. Vamuliswa vati havaite zvepabonde nevana vadiki uye vakurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vadanane nevana vezera ravo.
Zvinonyadzisa, ende vane umbo wakadaro ngavaende kunoripota kumapurisa. Kune maorganizations akawanda anomirira vane vechisikana, the girl child. The girl child anofanira kuprotectwa kunyanya ini ndine vane vechisikana vakawanda, umwe wacho ari 27, umwe wacho ari 19. Zvinondirwadza nekunenge uchida kuti ininiwo futi ndiwanewo vana vangu vane utano hwakanaka. Ende ndinoayambira futi zvakare kuti aiwa dananewo nevanhu vane makore venyu. Inowo futi ndinoyaisa mutemo wekuti handidanewo nevanhu ndava nezera revana vangu. Izvo handitenderi nekuti handinzwe sezvinhu, handione sezvinhu zvakakodzera.
Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mana vari kurarama neHIV. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo kune vamwe vanhu vakawanda vari kurarama neutachiona asi vasingazive kuti vane HIV sezvo vasina kuongororwa ropa ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vaimbo yemunyori mukuru weAfrican Union vaKofi Annan vari kuchengetwa nhasi kuAccra kuGhana. Mutumbi wavaAnan vakatambirwa nechaunga neruremekedzo rukuru kumusha kwavo kuGhana nemusi wemuvhuro mugadziriro yekuchengetwa kwavo nhasi masikati. Mutungamiri wenyika yeGhana vanana Addo Dankwa Akufo-Addo vakaperekedza shirikadzi yakasiyiwa navaAnan mukutambirwa kwemutumbi wavo uyo wakaradzikwa kwemazuva akati kuti muzinda weAccra International Conference Center wakamirira kuchengetwa kwavo nhasi. VaAnan vakashayikira kuSwitzerland mwedzi wapera vave nemakore makumi masere ekuberekwa. VaAnan vaive muzukuru wemhuri yeumambo mukukura kwavo uye vakavawo munhu mutema wekutanga kubata chigaro chemunyori mukuru weUnited Nations uye vakapiwawo mubayiro wepamusoro-soro weNobel Peace Prize. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimoto kuti tinzwewo maonero avo.
Aiwa, ndinoda kutenda nekunditsvagawo pachirongwa chenyu. Nasi izuwa randingati tine kusuwa kwa kuti tarasikirwa negamba, uye tine kufara kana kuti kupembera upenyu wakararamwa na Wakofi Annan. Wakofi Annan tingati ndo vaya vatingati ma global citizens, kuti kuwepo kwao sechizvarwa chemu Africa nekumiririra kwa wakazoita vana vese vemuAfrica nevanhu vepasi rino rese vari munyori mukuru kuUnited Nations chinhu chakadadisa isu vanhu vemuAfrica, zvichirakidzawo kuti mwana vemuno muAfrica anokwanisa kutorawo zvigaro zvapamusoro-soro zvakadaro, uye akabata basa rakanaka kwazvo zvine mukurumbira pasi rose. Saka izvozvo zvinhu zvinoda kutendwa, zvinhu zvatinoda kuti titarise zvakakwanisa kuita kutiwo vanhu vechidiki vakawanda muno muAfrica vaitwe kwandingati kuitwa inspired neupenyu nekurarama kwakaita Wakofi Annan.
Zvingadzidzwawo neruzhinji rweZimbabwe pamusoro peupenyu hwavaAnnan ndezvipi?
Upenyu hwavaAnnan nezvavaikurudzira runyararo, ichocho ndo chinhu chakanyanya kukosha, chekuti runyararo ndo rwakakosha. Hongu vanhu tingava nekusanzwisisana kana tingava nekupokana pada kunyanya uye zvematongerwo enyika, asi chakanyanyokosha ndechekuti tikagara pasi tiri vana vamwe, tiri vanhu vamwe. Tikagara pasi tinodzimura bopoto, tikagara pasi tinodzimura dzihondo, uye tinogara zvakanaka. Saka ichocho chekuti vaAnnan vari munyori mukuru kuUnited Nations Secretary General vaimiririra nyaya yerunyararo kana kuti peace nema peaceful resolutions, kwatingati kugadzirisa kusawirirana murunyararo. Uyewo wabva kuUnited Nations vari mugroupu rema elders ria wangoramba vachienderera nebasa iroro rekurudzira runyararo. Ndo saka muchiona even kana kunana Zimbabwe wakatombouyawo vachienda kune dzimwe nyika dzanga dzine kusanzwisisana kana kusagadzikana, kuti zvinhu vanhu vagare pasi vataurirane zvinhu zvifambe zvakanaka.
Nyika dzakasiyana siyana dzatumirawo vatungamiriri venyika dzavo nevamiririri. Mungaita ruzivo rwekuti Zimbabwe yamiririrwawo here kuzuva iri?
Handina kunge ndacherechedza, asi ndinotovimba kuti Zimbabwe aingatadza kuve iine munhu akaimiririra. Tinoziva tose kuti vaAnnan pane kuti vaiva mutungamiri wekuUnited Nations, tinotoziva kuti Zimbabwe nenyika yeGhana tagara tiri nyika dzine ukama hwakasimba pakudyidzana kwedu, kuburikidzawo neukama hwataive nawo mutungamiri waMugabe wakanga wakawana kunyika yeGhana, amai Sali Mugabe. Saka zvinhu zvatinotarisira zvakanyanya kuti Zimbabwe yakamiririrwa. Panenge paina vanhu vakamirira Zimbabwe, hapangashayikwe anomirira Zimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimutu, vachitaura vari parunare kuNorway kwakare nezvekuradzikwa kwavaKofi Annan avo vakave mutema wekutanga kuve munyori mukuru weUnited Nations. VaChimutu vanga vachitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Pakate sandi kunzidzirize.
Aiwa, kunzidzi pakate kunzidzirize.
Ini ndine makaivare ombame. Ndoenda musango kuvima vame.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende inoti chirwere chemanyoka chekorera chava chirwere chinoda kubatwa zvechimbi-chimbi kana kuti state of emergency, kuitira kuti chikwanise kurwiswa pamwewo nechirwere chetyphoid. Vedzimotokari dzinotakura veruzhinji muchinoyi vanoti havasi kufara nekudzoka kwemapurisa emumigwagwa. Vaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan ava vakashaya mwedzi wapera kuSwitzerland votarisirwa kuradzikwa nhasi kumusha kwavo kuGhana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri rekusiyamina Gibbs Dube.